ngutakataurirwa nemumiriri wedu unoko kukoti nyaya yacho inosiririsa chaizvo zvokuti iyo nyaya taitora tikataurirana naacting prime minister kuzve ari minister weforeign affairs kuti vana ava nemadzimai ava zvava vari muchibharo hazvina kunaka pamutemo nekuti izvi zviri kuitwa nematsotsi anoda mari matsotsi ari kuzimbabwe nematsotsi ekunoko zvisiri mumurawo wehurumende wekuwait nehurumende yezimbabwe tazvowirirana kuti madzimai ava nevanava tinofanira kuti tidzokere nawo kuzimbabwe tabotsakatsaka kune vamwe kumushani kunoku kuti vatibatsire mari yematiketi airtickets kuti vanhu ava vadzokere kumusha ndinofunga kuti pachishanu kana taakudzokera tichadzokera nawo madzimai avo nevana vasvika nawo
tinoonazve kuti panguva yapfuura vamwe vavo vanga vari kunzi vasvika paairport vobva vanzi hapana kwavanoenda sezvo mazita avo akanyoreswa kuti vakatiza vasina kupedza makontract makwanisa kuzvigadzirisa here izvo
hongu tazvigadzirisa tichibatsirwa naspika wenational assembly naminister weforeign affairs nevatungamiri veministry of home affairs vachishanda pamwe chete naambasada vedu naambasada wekukuwait uye akatiperekedza tichibva kuzimbabwe ndinofunga kuti zvese zvichafamba zvakanaka kuti tikwanise kudzokera kumusha nevanhu avo vachiri kutsvaka nzira yokuti vadzokere kumusha tichashanda naambasada vedu vari kunoko kukwete une government yedu kumusha kuona kuti vana ava vachauya vachiochema chemawo kuti vada kudzokera kumusha vobatsirwa sei.